Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi kuri musi wechina chivabvu 31 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvitarisa mamiriro epolitics tinoonasa kuti dheti iri rinenge raenda pedopedo zvaro. Ndakatarisa kuti maparties edu mazhinji achiita maprimary elections vanga vasati vagadzirira. Ndikutarisa kuti zeki yachona ndikuwada haisati yava redi kuti irare maelections.
Vanhu vopa pfungwa dzavo panyaya yezuva resarudzo.
So kuGlenview 1 polyclinic neku 2 nekubudiriro 1 kwacho kwese ndakashaya. Even re66 kwakusina. Last week ndopaifanwa kubayiwa mwana re10 weeks kwakusina.
Mishonga yekurapisa vacheche kuti vasabatwe nezvirwere yonetsa kuwana muzvipatara zvehurumende.
Zvatotaura zvino zvechokwadi nokuti hurumende yedu yomuno Zimbabwe payakapinda iyo kubvira muna November yakati iyo muchirungu we are open for business, kureva kuti tinofarira mabhizimisi anotangwa kuZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yorumbidza UNDP nekurudzira kwairi kuita kuti makambani kubva kunyika dzakabudirira auye kuzotanga kudyidzana nekuvambama mumakambani muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu munyika vane maonero akasiyana zvikuru pakutarwa kwa30 chikunguru sezuva rekuita sarudzo munyika, zvinova zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipanyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vanoti zuva iri rakurumidziswa sezvo mutemo waitendedza kuti sarudzo dziitwe chero mumwedzi wanyamavhuvhu. Asi vamwe vanotiwo zuva iri rakanaka nekuti pachine mwedzi miviri yekuti vanokwikwidzana vagadzirire nekutsvaga rutsigiro. Muzvare Jini Mutandi, mumwe mugari wemasvingo ari mutsigiri webato reZANPF, anoti mutungamiri wenyika aita zvakanaka nekuisa sarudzo pazuva iri.
Ndinoonasa kuti dheti iri rakanaka, purezidendi vagona nekuti vapa munhu wose mukana wekuti akambani zvakakwana, uye zvese zvemaobzevhers akati akutouya, handionesa kuti panga pachine chinangwa chekuti dheti riswe kuri. Saka ndinoona kuti purezidendi Mnangagwa vagona kuti vanhu vachitokambeni navanhu vavhote vadzosegwe pachigaro. Kana vadyiwawo vanodhira nezviri pasi tine shuwa dzekuti vachadzokera pachigaro.
Asi vaGodfrey Kuraone, mugari wekwaMucheke, vanoti zuva iri raiswa pedyo sezvo mapato mazhinji asati anyatsopedza kusarudza vachavamiririra, uye zeki haisati yapedza kugadzirira sarudzo idzi.
Zvitarisa mamiriro epolitics tinoonasa kuti dheti iri rinenge raenda pedopedo zvaro. Ndakatarisa kuti maparties edu mazhinji achiita maprimary elections vanga vasati vagadzirira. Ndikutarisa kuti zeki yachona ndikuwada haisati yava redi kuti irare maelections. Saka ndikuona kuti dheti iri rinenge ratikurumidzirwei kuisa pedopedo.
Vamwewo vanoti mutungamiri wenyika akatevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo, nekudaro paisa sarudzo panofanira kutambirwa nemunhu wese. Sachigaro wesangano rinomirira zvido zvevatore venhau remisa Zimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti chakakosha ndechekuti mutemo watevedzerwa uye vanopinda musarudzo vanofanira kuchigadzirira.
Ndinoona kuti kana vachitevedzera mutemo hapana zvingachinjwa. Tingafara chaizvo na vachikwanisawo kuonekwa vachiita zviri pamutemo. Ndizvo zvatingati zvakanaka, asi zvavaku nevanhu vari involved panyaya dzematongerwo enyika nemaelections, vana zeki nevamatongerwo enyika mapolitical parties, kuti vachiita yatinoti to put the house in order, kuti vakwanise kukwana mudheti iroro rataurwa nemutungamiri wenyika.
Sachigaro weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mumasvingo vaJames Gumbi vanoti musangano wavo wakagadzirira sarudzo chero dzikaitwa svondo rinouya, nekudaro vanotambira zuva iri.
Isusu takagadzirira sarudzo dzange dzatotinonokera, saka chero dai dzanzi mangwana chaiwo tanga takatomirira.
Ukuwa utungamiri we ZANPF unoti wakagadzirira kupinda musarudzo pazuva ratarwa nemukuru wavo vachiti vanoona vachikunda musarudzo idzi. Sarudzo idzi gore rino dzichakwikwidzwa nemasangano akawanda anosanganisira mubatanidzwa wavo MDC Alliance, ZANPF, Rainbow Coalition, CODE, National Patriotic Front nemamwe mapato mazhinji achangoburwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vamunangagwa vakadoma muvhuro chikunguru 30 sezuva rekuti Zimbabwe iite sarudzo dzemutungamiri wenyika, matare eparamende uye makanzura. Sangano remagweta reVeritas rinoti zvave kureva kuti musi uyu rinenge rave zuva rezororo kuti vanhu vakwanise kuenda kunovhota sezvinosungirwa nemutemo wesarudzo. Kana pakashaya munhu anowana mavhoti anosvika zvikamu zvishanu nerimwe kubva muzana, kana kuti 50 plus 1 musarudzo dzemutungamiri wenyika, sarudzo dzechipiri pane vaviri vanenge vaine mavhoti akawanda dzinozodzokororwa zvakare musi wa18 Gunyana, kana kuti presidential election runoff. Nemusi wa11 Chikunguru, madzishe kubva kumatunhu ose arutarisirwa kuti adome vachaenda kudare remadzishe munyika yose. Musi wa18 Chikunguru, madzishe achasanganawo muHarare kuti adome mutungamiri wavo nemutedzeri wake, avo vanobva vatora zvigaro zvemusenate vachimirira madzishe. Musi wa1 Nyamavhuvhu, madzishe arutarisirwa kusangana zvakare kuti adome madzishe achaenda kudare resenate. Mutezeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaKalisto Jokonya vanoti vanofara nemashoko emukuru weUnited Nations Development Programme muZimbabwe vaBishop Parajuli ekuti makambani makuru kubva kunyika dzakabudirira anofanira kuenda kunotanga mabhizimisi muZimbabwe, kwete kuti nyika dzavo dzingoramba dzichipa Zimbabwe rubatsiro. VaParajuli vakataura mashoko aya vari kumuzinda weUnited Nations kuNew York vachiti hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yagadzirira kudyidzana nedzimwe nyika uye kuita sarudzo dzakachena. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaJokonya.
Zvaratidza kuti munhu anoziva Zimbabwe ende anoifarira ende anoona zvirimo nezvinodiwa kuitwa. Zvandifadza izvo nokuti ich ndo zvakatikoshera zvikuru kuti tetawana yatioti investment ichiiswa muZimbabwe. And the particular investment inoita iyo kuti zvatinochera pasi zvigadzirwe muno munyika medu. Kutirege kurama tichingova nyika inonokumbira aid kana kuti inomirira yatioti muchirungu mahandouts kana kungopuhwawo support nevamwe nokuti vakunzira nyasha. Handizvo zvatinoda. Saka zvatotaura izvo ndezvechokwadi nokuti hurumende yedu yomuno Zimbabwe payakapinda iyo kubvira muna November yakati iyo muchirungu we are open for business, kureva kuti tinofarira mabhizimisi anotangwa muZimbabwe, vanhu vanoyauzira mabhizimisi muZimbabwe. Saka zvaari kutotaura izvi zvakakosha ende zvatsinhira zvachitaurwa napuresident vedu vamunangagwa kuti muZimbabwe ngavaitwe mabhizinesi. Kana nyika ikange yaita mabhizinesi aya anogadza imomo wekumanufacture wekuchera zvicherwa zvirimo zvipera, zvoreva kuti nyika yedu itavo inenge yasimba, haizomiriri kuita kunokumbira zvevamwe, inotozova mupi wezve kune dzimwewo nyika dzisina zvadzinazvo kana kuti dzisinawo kupuwa upfumi sezvatiinazvo muZimbabwe. Nokuti izvozvo muZimbabwe takakomborerwa takapuwa upfumi, tozvikurudzira izvozvo. Mukuru weUN wamataura resident reserve weZimbabwe wagona ende wagonesa, toda kuzvikudziridza izvo. Tine nyika dzepasi rose dzazvinzwa dzikatevedzera zviri kuitwa, nokuti hapana yatoti muchirungu hamuisina risiki kuti munhu auye noupfumi hwake muZimbabwe achiinvesta. Yakapera risiki iyoyo.
Zvii zvamungati zvachinja apa kana muchiti hapana chingape kuti munhu atye kuuya kuzouchika upfumi muZimbabwe?
Chatakakoshesa chikuru, hurumende tsvai yakatanga muna November ichipinda yakapfudza mutemo uyawo weindigenization yawanga uripo, waiti iwo pachawo iwo reinvestor unofanira kutora 51% unofanira kuinvesta muZimbabwe chero vasina mari. And hapana zvazvakabudisa nokuti maZimbabwe acho mari yacho havana yekuti vainvesti yakadaro. Saka izvozvo zvakaratidza kuti vane chindangwa ichocho. Kechipiri, vakaenda kutaurisa kuti even mafarmers atakatorera minda chero baka vati bila minda nyika yedu minda yedu isu zvavaka vaisa pamafarms kuvaka dzimba dzavo nekuita zvavavaita improvement tichavadzorera mari dzavo nenguva kuratidza kuti munhu ari pauchokwadi anoratidza kuti ini ndoda kuita zvunhu zvinobvumidzwa nenyikayo repasiros kechitatu hurumende yaradza iyo pachayo kuti inotarisa mitemo yayakaisa munyika ichiikudza nekuiremekedza in other words havasi vanongovaya vachikuti mangwana zvatakaisa pamutemo tachinja saka izvo zvikuru zvinoita kuti munhu wese anenge auzenivhesa unoziva kuti zvinhu zvangu zvinhu zvandakaisa mari yangu yandaisa munyika umu yakachengetedzeka kana ndoda kuibudisa ndobudisa hapasho ndiremere so ndingakuti padaizvo uyezve nyaya yemaelections ari kuuyai mukuru wedu mupresidendi vedu vabuda ngavha vanyatsa kutaura pamusoro kuti isu tiri kuzoda free fair elections and credible kureva kuti tinoda maelections asina kana chakambosviba mukati mazvo hatidi vanhu vanorwisana hatidi vanhu vanosunda vanhu kuti vanovhota vanhu ngavavuye voga namafarira avo nokuda kudikanwa vatinoda and pane statement futi yakabuda manje manje yakabudiswa na vice president vedu vamuhadhi vachitaura kuti ivo kana ZANU-PF ikaruza tinopa munhu unenge ahwina simba and tamirira hatida zvotinetsa izvozvo zvinotipa kana ndeni seinvestor wemuno muzimbabwe zvinondipa kunzwa manyawi kuti ndiri kutongwa nevanhu vane chido vanoziva kuti kutonga maservants evanhu vakavaisa musimba
mutedzeri wemukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Boka reCatholic Commission for Justice and Peace kana kuti CCJP rakaparura chirongwa chekudzidzisa vanhu zvikuru vekumaruwa mudunhu reManicaland nezvekuderedza nyaya yemhirizhonga munguva yesarudzo. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika inowanzokwira zvakanyanya panguva ino zvikuru sei zuva resarudzo ratarwa kudai. Misha mizhinji vanozivikanwa kuti vatsigire vemapato anopikisa hurumende vaisangana netsaona yokupisirwa dzimba, kurwiswa vachikuvadzwa kana kuurayiwa, vamwe vachipambwa kana kubhinywa. Sangano reCCJP kuno kuManicaland riri kushanda mukupa dzidziso kuvanhu kuti vave vamiriri verunyararo nguva dzose. Vapaida Moyo Bindura vanoshanda nesangano reCCJP kudunhu rino reManicaland. Vabindura vachitaura pamusangano wavakaita nezuro nevamwe vagari vekwamutare vakakurudzira kuti kutsigira mapato akasiyana ezvematongerwo enyika kusapatsano revanhu kana kuvaita vavengi.
So by election day, actually very short. By election day, Sangha Tishora and Shiko took her at Shinetsan. That is no water moon near the shop. Then one drop from Yotro, but I relax. Tingo pays a second stage election, you go to the Kanga. Yet managers post election. Take it in 5 years in Shoka. Director Councillor, Director Member of Parliament, Director President. It's your right and responsibility to engage these councillors, to engage these MPs, to engage President, to engage my ministers.
Vabindura vakati vakanangana zvakanyanya nevanhu vanogara kumaruwa sezvo nguva zhinji vachisarira mudzidziso dzine chekuita nezvesarudzo uye mhirizhonga inowandira ikoko zvakare. Vakati vamiriri verunyararo vavari kushanda navo mudzidziso dzavo vanosungirwawo kufambisa shoko rekuti vanhu vagare sehama nehama pasina kurwisana nenyaya dzezvematongerwo enyika kana sarudzo. Valuis Fungai Kashiri, mumwe vakadzidziswa kuve vamiriri verunyararo panguva yesarudzo. Vakashiri vakati vabata nyaya yekuti vagari vaite mhuri imwe chete nguva dzose.
Zvinhu zvatadzidza nhasi mapeace ambassadors tadzidziswa kuti tive chinhu chimwe chete. Mhirizhonga hapana kwainotiendesa. Tadzidziswa zvekuti zvinhu zvega zvega zvinopera nedialogue.
Vaevason Chikwata, mumwe mugari wemamutare yakapinda paworkshop yeCCJP yedzidziso yerunyararo.
Tinini sePeace Ambassador zuva ranhasi ndaona kuti nezvanga zvichiitwa neBRV zviya zveregistration and what tadzidziswa kuti it's your right kuti unofanira kungochenda kunovhotera whichever candidate yaunonga uchifarira.
Sangano CCJP rakaumbwa mugore 1972 nemabishop echurch yeRoman Catholic rikabatsira zvakare pakuvapo kwenhaurirano dzakaunza rusununguko uye nepakazowanikwa kuzvitonga kuzere. Sangano iri rinowanikwa kumatunhu masere emunyika umo rinoshanda mune zverunyararo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Mishonga yekurapisa vana vadiki kuti vasabatwe nezvirwere zvinobata vana vacheche inonzi yave kunetsa kuwana muzvipatara zvehurumende, izvo zvave kupa kuti vana vacheche vashaye vane vana vacheche vashaye zvokuita navo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vabereki vane vana vacheche vanoti vari kushushikana zvikuru nekushayikwa kwemishonga muzvipatara inoshandiswa mukudzivirira zvirwere zvinobata vana vacheche, zvakaita semabayo, manyoka, metamakumbo, chikosoro negwirikwiti. Mumwe mugari wekubudiriro, amai Masiya Ndambakuwa, vanoti vave nemazuva vachienda kuchipatara kuti vanobayisa mwana wavo uyo asvitsa masvondo gumi. Amai Ndambakuwa vanoti mishonga iri kushayikwa inosanganisira pentavalent, pneumococcal pamwe nerotavirus uye mushonga weoral polio vaccine wekudzivirira chirwere chemheta makumbo.
Ndakasunungukira kubudiriro one ndokwandinoenda kukliniki kubudiriro one oro else kuglenvi. So kuglenvi one polyclinic neku two nekubudiriro one kwacho kwese ndakashaya even re6 weeks kwakusina. Last week ndopaifanira kubayiwa mwana re10 weeks kwakusina, re6 weeks nere10 weeks zvacho. Even this week yacho pandakaenda nezuro hakuna ndazvichitombozoti rinouya rini. Kana ratozouya tozokuudzai muzvitangongobayisa ipapo pacho munee muchingopota muchingochekawo.
Amai Ndambakuwa vanoti vanzwa nekutenderera muzvipatara asi vachisvika vachiwana dzamira nemhuru.
Kutenderera tasebenzi saiva vapa ndiri kutombofunga kuti mangwana dai ndikawana mari yekombi ndotomboenda kana kwaifood ndinobvunza kana kuti ndotombobvunzawo vamwe pamawhatsapp kuti kwaifood wakamira sei. Kana ndashaya ipapo ndazvaida kuti angawanzwa kuti kugomo ririko here jekiseni racho kana ririko tomukira usiku hutema chaiwo kubata queue.
Tsvagiridzo yakaitwa neStudio 7 yakaburitsa pachena kuti zvimwe zvipatara zvinenge zvine mimwe yemishonga iyi asi inenge isina kukwana yose zviri kukonzera kuti vana vadzoserwe kudzimba vasina kubayiwa, sezvo vana chiremba vachiti mishonga iyi inofanira kubayiwa panguva imwe chete. Mugari wekuAvonlea amai Sonia Mepeture vanoti vave kutyira kuti vana vavo vachazobatira zvimwe zvirwere sezvo vasina kubayiwa mishonga inodzivirira kubatira zvirwere izvi.
Kutyira vana vedu kuti vanozobatira zvimwe zvirwere nekuti zvakafanana neBCG first conduct Jackson rinobayiwa mwana achangobva mukuzvarwa rinodzivirira tuberculosis. Mwana akasari bayiwa akaenda pane vanhu vakawanda zviya zviya anobatira chirwere ichocho nekuti chirwere chinofamba mumhepo. Endi zvinomba zvarema kuti azorapwa zvinenge zvakunetsa than mwana akavaccinatwa.
Zvichakadai gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti nyika ine mishonga yakakwana asi dambudziko ringangove pakutakurwa kwemishonga iyi kuenda kuzvipatara nekumakirinika paine nguva.
Vaccine yepolio iriko, it means that there's a challenge somewhere in distribution, so we'll check nondo cheka kuona kuti chii chiri kuitika ipapo, but tinofanira kunge tine enough vaccine.
Mishonga yekudzivirira kuti vana vasabatwe nezvirwere inopihwa pachena nehurumende. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vekambani yehurumende inoona nezvekuchengetwa kwemishonga yeNatfarm kuti tinzwe kuti chii chaizvo chiri kunyanyonetsa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children rinoti riri kushushikana zvikuru nedambudziko revana vanoburitswa munyika zvisiri pamutemo, dzimwe nguva vachiita zvekumbunyikidzwa kana kuti child trafficking. Sangano iri rinoti kunyangwe hazvo vana vekuZimbabwe vainge vabatwa mambure emutemo wekuSouth Africa vachinzi vainge vari munyika izviri pamutemo vakasunungurwa, dambudziko revana vanoenda kunze kwenyika vasina mapepa richiri kuvatemesa musoro. Bazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti Department of Social Welfare muSouth Africa rinoti vana vasere vari pakati pemakore maviri negumi nemana vakadzoserwa kuZimbabwe nemapurisa ekuRustenburg mushure mekuchengetedzwa kubva gore rapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children vaMaxim Murungweni.
Hongu iri dambudziko ratiri kusangana naro especially muno munharaunda yeSouthern Africa tisanganisira nyika yedu yeZimbabwe. Panoonekwa kuti vana vakawanda vanenge vachitorwa vachiendwa navo kuSouth Africa, iyo yatinoti ndiyo destination country. Isi Zimbabwe tiri dzimwe nyika kunova inonzi supply country, kunobva vana vachiendeswa kuSouth Africa. Izvi zvinoitika muzvikamu zviviri. Yekutanga yatinoti trafficking, ndoiya inoti vana vanovimbiswa kuti uyai ndakuwanirai basa nemunhu wavasingazivi. Kana vasvika ikoko vozotangisa kushandiswa kuita mabasa akasiyana siyana siyo anenge kuti vanozoshandiswa kuita kuti basa rechipfambi kana kushandiswa kuita zveumbavha. Zvimwe zvechipiri zvinoitika ndezvekuti pane vabereki vedu vemuZimbabwe. Izvi zvinonyanya itika pane vabereki vanobva kunharaunda yedu yekuMatebeleni South. Avo vabereki vakaenda kuSouth Africa vasina mapepa, asi vanenge vasiya vana kunoko. Saka vanenge vakuda kuti vana vavo vave vazovajoina ikoko. Saka zvavanoita ndezvekuti vanobhadhara munhu watinowana kuti vana malaicha kuti vauye nevana vavo kuSouth Africa. Iyi ndiyo yatinoti smuggling, inenge yakunzi child smuggling.
Vana ava vanenge vachinzi vakamira papi pamutemo kana vachinge vabatwa nemapurisa?
Yes, pamutemo wenyika neimwe inoti kana munhu wapinda munyika zvisiri pamutemo waita yatinoti border jumping usina magwara akakwana inova iyo iri passport. The moment yaunosvika kunyika iyo usina mapepa iwayo kana vari vana vari pasi pemakore 18 nyika iyoyo seipapa hurumende kuSouth Africa nevanobva tonzi vari maoko yehurumende yeSouth Africa nokuti havana maidentification yekuratidza kuti vanobva kupi. Saka inenge yaresponsibility yeSouth African government kuti vaone kuti vana vavachengetedze. Saka hurumende yeSouth Africa ndiyo inenge ichifanira kuzotsvaga kuti vana vabva kupi.
Ko iwo masangano anorwira kodzero dzevana nekumiririra uraramo hwevana hwakanaka serenyu kudai, zvii zvimwe zvavanoita kuedza kubatsiridza kuti matambudziko akadai aganurwe?
Izvozvo pane yatinoti kuSADC protocol on migration. So paZimbabwe neSouth Africa neBotswana pane chibvumirano chiripo chakaitwa nemasangano akazvimira oga nechibatsirwa neInternational Organization of Migration nonzi IOM nehurumende. Izvozvo tinotosangana after every 4 months tichitarisa kuti chii chingaita kuti tibatsire vanhu kudzidzisa vanhu. Saka one of these issues zvinoitwa ndezvekudzidzisa vanhu kuti kana vanhu vachifamba ngavafambe vane magwaro akanaka. Toti zvaitika kuti vana vafamba vasina magwaro akanaka ndezvekuti vanotobva tavapa yatinoti place of safety, kuva nzvimbo yekugara kuti vana vangowanikwa chete kuSouth Africa. South Africa yakufanira kuvatora vaendesa kunzvimbo kunochengetwa vana kuti vana vasaenda kumastreets. Kana vachengetwa kutanga vaku taura nesumasangano akazvimirira kuti tibatsirane kuti titsvage vana vanobva kupi nekuvapa chikafu zvese.
Mubvunzo wangu zvangu wekupedzisira, mazera ari kuwanza kuwanikwa achipindana netsaona idzodzi ndeapi?
Mazera acho akatisiyanei, asi vakanyanya ndevava vechidiki vanenge atinozoti vana vemuZimbabwe vakawanda vacho vari kutadza kuenda kuzvikoro especially vachangopedza grade 7. Ongoro yataita tiri pabhodhi nekuti vana vacho vanenge vakuendawo vamwe vane vachinge vachida kunotsvagawo basa mabasa kuSouth Africa ikoko. Vamwe vanenge vakuteerawo vabereki vakaenda ikoko nekuti kunoko vanenge vasingakwanisi kuendawo chikoro. Ende kwozoita vamwe vana vadiki chaivo vane ma1 year ma2 years vanenge vachiendeswa futi kuSouth Africa ikoko vachinoti vasangane vabereki vavo nekuti vabereki vanenge vasina kuvatorisa madocuments nekuti munewo mune challenge yemabirth certificate.
Vanoona nezvemabasa musangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children vaMaxim Murungweni vari parunhare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyera tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munau dzemitambo, chikwata chemaWarriors chasangana nedambudziko panguva yachatarisana nerwendo rwekuenda kuSouth Africa kunodzivirira mukombe wacho weCOSAFA Castle Cup. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Motambi Mavelas Nakamba weClub Brugge kuBelgium abuda mukamba mushure mekunge chiremba wechikwata chemaWarriors Dr. Somani Mudariki vamuongorora ndokuona kuti haasi kukwanisa kutamba makundano aya nemhaka yekukuvara. Pamusoro pekuda kupa Zimbabwe mukombe uyu kechitanhatu, murairidzi wemaWarriors Sande Chidzambwa ari kuda kushandisa makwikwi aya kuvaka chikwata chake chemakundano e2019 Africa Cup of Nations, zvekuti kusavepo kwaNakamba idambudziko guru. Pamusoro pezvo hazvisi pachena kuti captain wechikwata ichi Knowledge Musona vachasvika here paine nguva mushure mekutadza kusvika muHarare sezvaitarisirwa nezuro. Izvi zvauya zvekare mushure mekubuda kwakaita Tendai Darikwa Maclay Bon nakundai Benyu muchikwata ichi nemhaka yekusavere mapasipoti emuZimbabwe. Asi Chidzambwa ari kufara kuti achawana nguva yekuongorora Alec Mudimu uyo anotambira CFEN Druids yekuWales uyo ari mukamba uyezve aine magwaro ekufambisa emuZimbabwe. Vamwe vatambi vese vakadaidzwa kusanganisira Ovid Garuru uyo akafanobata basa raCaptain pasina musonana naNakamba, talent chawapiwa George Chikova, Marshall Munetsi, Evans Rusike, Ronald Pfumbidzai na Edmos Banda avo vanotambira kuSouth Africa vari mubishi regadziriro yemakundano ekosafa aya. Vanotambira zvikwata zvemuno Terence Dzukamanja, Donovan Bernard na Libert Chakuruma vengezi Platinum Stars na James Mukombwe na Kelvin Moyo veFC Platinum vachambokanganwa zvikaso Laga Premier Soccer League nekuisira pfungwa dzavo nesimba rese kumaWarriors. Nengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vaTitus Goya vanoti nemaziviro avanoita Chidzambwa mukombe weCOSAFA Cup anonotora zvekare.
Nemazira anoita Sandra Chidzambwa anotora mukombe neexperience yanayo.
Muteveri wechikwata cheCapes United vashingira imiti vanoti chikwata chemaWarriors ichi chakasimba zvekuti mukombe uyu unodzoka zvekare muZimbabwe.
Mukombe unonzi kusava mukombe wedu ya tinoutora mukombe ya tinodzoka nawo kumusha.
Chidzambwa ari kutarisira kuve murairidzi wekutanga munhoroondo yemakundano aya kutora mukombe weCOSAFA kanokwana kana. Chidzambwa akatora mukombe uyu katatu muna 2003, 2009 na 2017, mukombe mumwe chete pamberi paShakes Mashaba weSouth Africa uyo ane mikombe miviri. maWarriors ari kusimuka mangwana masikati kuenda kuSouth Africa uko vachatamba mutambo wavo kutanga nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yapera, regaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vopa pfungwa dzakasiyana pazuva ratarwa resarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aChris Gande munhau dzeIsindebele.